nguva yatarwa naminista yekusvika musi wa 30 June gore rino inguva yatanga tichifunga isu seHarare Residents Trust kuti kubva muna January 2011 kuuya kusvikira zuva ranhasi vanhu vane zvikwereti kusanganisira mabhazi ehurumende nemamwe makambaniwo ngavabhadhare mitero yezvinhu zvawapiwa mabasa nekanzuru, kwete kuti wangobva wasvika pakuti wadzima zvikwereti zvese, nekuti kukanzuruwo vanenge vachishandisa zvikwereti zvinenge zvakawanda izvozvo senzira yekutsvaga nayo imwe mari. Isusu patiri kuda kuti zvikwereti zvibviswe sezviri kubva kuvagari vemuHarare panguva inobatanidza kubva muna February 2009 kusvikira musi wa 31 December 2010.
Pane vamwe vari kutiwo danho ratorwa navachombo irori idanho richazoomera vagari mune ramangwana nenyaya yekuti kanzuro dzadzichiwana mari kubva mune marets kana mitero iyoyi. Munoti
isusu seHarare Residents Trust hapana patinosvika pakunzwa kutsiririswa kuti kanzuro inozoomerwa. Pari zvino kanzuro iri kutenga mota yakakura zvikuru dziri kutengerwa vakuru vekanzuro. Isusu tiri kuti vachombo vanofanirwa kuti chisungo chavaiita chekunyorera makanzuro ngachizotsigirwe nevakasarudzwa nevagari after musi wa 31 July